Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 23 kukadzi 2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinopa hurumende kusvika musi wechina kuti ipindure tsamba yavo pamusoro pemusangano wechimbi chimbi wariri kuda. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachange vari mulupani nhasi kucherechedza zuva revechidiki. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakasvika muUkraine muchinyararire. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vamwe vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti ranyora tsamba kugurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavima vachivakurudzira kuti paitwe musangano wechimbi chimbi weNational Joint Negotiating Council kuti nyaya yemihoro yevashandi ikurukurwe. Vanoona nezvekurongwa kwemisangano musangano revashandi ichangwa vanokuwana minduro kusvika musi wechina zvondorino. Sangano ravo richaita musangano wekubvumirana danho guru rekutora.
Vashandi vehurumende vari kuchema zvakare nenyaya yenyaradzo iyo yavari kuti yakabata mari dzakawanda zvikuru kwazvo pamuhoro yavo mushure mekunge hurumende isati yavawedzera mari. So tikatarisa vashandi vazhinji havana mari yebond komponenti yavakatambira nemusoro kana kuti inotenga. Vakatambira mari shoma zvikuru kwazvo zvisingakwanisi kuti vadye nemhuri, vakwanise kuenda kuchikoro, kuendesa vana kuchikoro, vakwanise kupfeka mumwedzi wandira nemwedzi wakukadzi. So chikumbiro chedu mutsamba yedu yatanyora ndeyekuti deva Mavhima nevamwe vavo vaingagara pasi vakaronga musangano wechimbi chimbi kuti tione kugadzirisa matambudziko ari kusangana nevashandi vehurumende.
Saka chii chamuri kuita pamusoro penyaya iyi vachinosenga?
Muzuva ranhasi tashanyira hofisi yegurukota rezvevashandi vapo Mavhima. Manegotiators ese vari 9 vaifumira kubata jongwe muromo vakananga kuofisi yavamavhima. Tichisvika kuofisi kwavamavhima hatina kukwanisa kuvaona. Tasvika zvichinzi vamavhima havapo vakabuda vakaenda on government business kulupani. Tikasangana navamatongorere vanova chief director muministry of labour vakabvuma zvikuru kwazvo kuti meeting yatanga tiri kuti tauya kuzoti tiite nehurumende vanga vari kuona kukosha kwayo. Shure mekunge vashandi vehurumende vari kuchema kuti mari dzavatambira kubva pana January February hadzina zvadzichatenga. So mushure mekunge tazotaura navo tazonyora gwaro ratanyorera kuna vamavhima tichivayeuchidza kuti vashandi vehurumende vakapedza gore rapera 2022 mari dzavari kutambira dzisaita. So taifungawo kuti hurumende tinzi iri hurumende inoti mutungamiri wayo anoti anoteerera vashandi vachaita kuti pana January apa zvinhu zvinge zvakanaka. Asi tiri kuona kuti minista vakataura vakati tichasangana mufirst quarter. Tikatarisa first quarter yakutopera. So tiri kuona kunge hurumende iri kuda kungotenga time uyezve tikatarisa takanyorera kuna minister vamavhima musi wa 5 January kubva musi wa 5 January kusvika pari zvino hatina minduro yatati tawana ichitipindura maererano nemeeting yatanga tuda kuti tiite yezvemuhoro yevashandi vehurumende so vanomiririra vashandi vachitaura nezvemari dzavo vaenda vari vapfumbamwe kuofisi yavamavhima vadaro vakazonyora gwaro rataendesa kuofisi kwavamavhima tichivayeuchidza kuti devanga vagara pasi nevamwe vavo vepublic service commission minister of finance vadana musangano
vachinosenga muri kupa hurumende kana kuti minista nguva yakadini kuti vapindure tsamba yenyu uye kana pakasava nemhinduro nenguva yamunotarisira kana kuti yamunoda muchatora danho ripi kuti zvinhu zvigadziriswe
sevashandi vehurumende panguva yese tanga tikutarisira kuti hurumende ichauya tebho totaura tokurukura nekuti tinovimba nechivimbo chokuti sinzi mutungamiri wenyika akati mutungamiri anoteerera kuvanhu kana tichifunga kuti makurukota avamunangagwa achadana musangano this week asi sevashandi vehurumende kana vasina kudana musangano wechimbi chimbi tichagara pasi zvakare toona kuti todini nekuti mari yatambirwa nevashandi mwedzi wakukadzi haina chainotenga rinongori bepa rekuti mwedzi wapera mushandi atambira but pasina mari yaatambira saka zvatiri kufunga kuti kana hurumende isina kutidana pamusangano wechimbi chimbi tichagara pasi toronga next step kuti todini but pane mikana yakawanda yekuti kana hurumende yatadza kutinzwisisa kuti tive titaure yatichatora yatiri kuti kubva musi wechina zvichienda mberi tikaona hurumende yaramba yakanyarara tichaitatora mamwe matanho atisingakwanisi pari zvino kuti tikwanise kuzivisa hurumende uchatora matanho api
vanoona nezvekurongwa kwemisangano muzimbabwe confederation of public sector trade unions vaCharles Chinosengwa vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vari kuLupane Matabeleland North kumhemberero dzekucherechedza zuva revechidiki reNational Youth Day. Nezuro vakambomira zvishoma muBulawayo uko vakatambirwa paJoshua Mkapo Nkomo International Airport nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga nevamwe vakuru vebato reZANU-PF uye mamwe makurukota ehurumende yavo. Dingindira rokucherechedza zuva revadiki regore rino rinoti Drug and Substance Abuse, a Threat to Vision 2030, Every Community's Responsibility. Vechidiki muZimbabwe vane pfungwa dzakasiyana-siyana pamusoro pedanho rekutaura nevechidiki kuNational Youth Indava pamusoro pezvinodhaka zvakaita somutoriro, tumha nembanje. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata imwe nhengo yevechidiki veZANU-PF vaAshford Guvare.
Tinofara zvizhinji kuti mutungamiri wenyika kana kuti vanoona nezveurongwa hwokuti zuva rakakosha ratinorangarira the late president anova vacomrade RG Mugabe rakava zuva ranga taipemberera tichifara riri birthday ravo rakazoiswa holiday inova 21 February inova holiday yekuti nyika yose inonzi inge ichipemberera ende riri zuva remayouth ratinotarisa kuti the late president RG Mugabe vanga vane mbiri yokumeka sure kuti mayouth ava empowered.
Saka zuva iri rokoshereiwo kwamuri imimi sevechidiki?
Zuva iri tinotofara zvisingaiti kuti mutungamiri aripeko zvinowe, mutungamiri aripeko zvinova president E.G. Mnangagwa. Vanotedzera zvido zvevanhu ende ivo vane mandra yavo pachirungu yavanoti leaving no place behind, kureva kuti nzvimbo dzese vanodzitarisa. Saka tinofara kuti this time holiday ichano celebrate wavanhu vari kurupane nokuti kumasure kwose kuti atango jaira kuti zvinhu zvizhinji zvaingoitwa marare asi iko zvino president vamunanga gavari kuti aiwa ngatibudei tichienda kunze kumaruzevha ikoko nokuti hapana nzvimbo inofanira kusara saka tinotofara kuti kuendewa kumat north kwaiita kwatiri kuita semayouth kuenda kumat north kupfurikidza nezuva iri kwakakosha zvisingaiti
ngatitariseiwo kuti kulupane hakusi kure here nevechidiki vakawanda wanda munyika
zuva iri tichange tina president Idi Munangagwa hurukuro iri nhau zhinji hurukuro kana dingindira renyaya richange riri nyaya yekuziya nyaya dzemadrugs madrugs awa tiri kuti pasi nawo nokuti ari kuuraya shushai vechidiki saka ndo richange riri dingindira ikokotidzana kuti no vanhu vakaona vanhu vanotengesa madrugs ngavaripoti asungwe ngatibetseranei kurwisa madrugs
imwe nhengo yevechidiki vezanu pf vaashford guvare vange vari parunhare naevans zvininga westudio 7 evans abatawo mumwe wechidiki webato rinopikisa takudzwa ngatiore kuti tinzwe pfungwa dzake
kuunganidzwa kwevechidiki navamunangagwa maringe nenyaya yekutora zvinodhaka zviri paviri chekutanga chinhu chakanaka kuti vechidiki vange vachiburitswa mune zvinodhaka asi zvekare tinofanira kutarisa kuti nhaurwa idzi dzinombobva pachii munoziva zvakaita mamiriri enharaunda nyaya dzeupfumi vechidiki havana mabasa vechidiki havana pavangati vangakwanisawo vachiisa chinhu muromo tinozviziva kuti nhamo yarura yanetsa kune vechidiki diki ramangwana redu rangova rima rega rega saka kutora zvinodhaka yangove nzira yevechidiki kuti pamwe vangakanganwa pamwe vangararama kusvika muzuva rinotevera nekuti vatorerwa upenyu
mukoma ngadzore kana muchiti vechidiki vatorerwa upenyu munorevei vari kutorerwa upenyu nani ava
ndivo vanhu vari kuunganidza vanhu vachiti musatora zvinodhaka zvinodhaka izvi zvinombopinda sei munyika yedu yezimbabwe saka zvoreva kuti pane mitemo dzinofanira kugadziriswa kana kuti pane vemitemo vanofanira kunge varipo vachibata nesimba kuti nyaya dzakadai dzinge dzichigadziriswa hatingatauri zvenyaya dzezvinodhaka kana hatingati madrugs pachirungu kana tisina kunge tabata avo vanopinza zvinhu munyika hatingatauri nyaya dzakadai tisina kunge taongorora magariro anoita vechidiki saka zvinoratidza kuti ihurumende yaora yava kutsvaga nzira dzekupinda nazo mune vechidiki kuvaunganidza hongo asi mari yenyika kayaenda tinozviziva kune matambudziko vanotengesa zvinhu izvi vanozivikanwa vanodini kusungwa asi ndo vamwe chete vanenge vari muhurumende kana kuti vanenge vane ukama neavo vanofanira kunge vachichengetedza vechidiki saka kureva kuti kwatiri kwananga ndo rima asi zvinhu zvekuti tinofanira kunge tichigadzirisa
ko iro ramangwana renyu sevechidiki rozovei nechimiro chiripo ichi
sevechidiki hondo yedu iri pakunyoresa kuvhota sevechidiki hondo yedu iri pakubvisa ava vanouya nematambudziko avakange vagadzira ivo pachavo vachiita kunge ndivo vachatibudisa mazviri hatingati avo vagadzira dambudziko ndo vanouya vachiti tisu ticharipedza zvambopinda sei zvinodhaka kana zvapinda muno munyika chinoita kuti vacho vanozvitengesa kana vanozvibudisa vasasungwa chii saka ndo vanofanira kunge vachiuya
zvoitwa sei kuti zvinhu zvigadziriswe munyika
hatingati mabasa hakuna hakuna chiri kuitwa zvakare tonyarara sevechidiki saka kureva kuti pakange pane mukana dzemabasa pakange pane mukana dzekuti munhu anoshandawo achigutsikana achikura achiziva kuti mhuri yake ichaenda kwakati ari wechidiki ramangwana rake rakajeka unoitirei zvezvinodhaka saka vamunangagwa havakwanisi kuunganidza vanhu vangatounganidza vanhu ibato kwete rinopikisa asi bato richatungamirira bato rakajeka ravachamisa richiti handei mberi tigadzirise zvezvinodhaka
mumwe wevechidiki webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change takudzwa ngadziore ari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7 chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuPortland, Oregon muno muAmerica muimbi Loveness Wesa anoti panguva iyo America iri kurangarira mabasa anobatwa nevanhu vatema mumwedzi uno wakukadzi akakokwa kuenda kunodzidzisa zvizvarwa zvemuno nezvekune dzimwe nyika pamusoro petsika nemagariro nenziyo dzekuAfrica Wesa anoti pari zvino ari kuita zvekurapa asi achadzokera zvakare kunoita zvekuimba sezvo donzvo rake riri rokubatsira nekuponesa vamwe achishandisa nziyo dzake nesimba ramwari. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Musanganya uye naLoveness Wesa.
In 5 days, ndine nchishanda ne my youth, you know, ndoshanda nevana, ndofarira vana. Saka ndine nchishanda nevana, dzimwe dzenguva ndovadzidzisa music, African music, ne dance, zvichitaura nezve Africa, you know, magarire edu kuAfrica, zvatinodya, zvekutamba mitambo yainotambwa kuAfrica. Saka musi wa25 ndinenge ndichishanda ne non-profit organization, inobatsira vanhu marefugees and emigrants vanenge vachibva kune dzimwe nyika. Vanenge vachibatsira vanhu vanobva kune nyika dzese kwete just Africa. But inini ndine nchishanda ne Africa House bariku invite vanhu vese ma immigrants and refugees avo kuti vauye vazo experience African culture through music and dance. Ndizvo zvandinochiita nezvimwe zvakawanda zvandinochitaura nezvazvo.
Muchange muchiimba nekutamba dzimbo dzekumusha here dzekuZimbabwe?
Ndine nditotamba yes, ini ndiri musician kaini ndiri muimbi, saka ndinoma angu ma compositions, but my compositions achona they are based on traditional Zimbabwean music, semunhu wekuZimbabwe. No, that's my roots. Saka zvese zvandinochiimba chero kutamba zvinenge zviri rooted pa culture yedu. Zvokutarira vanhu ukaona munhu unotoona kunge it's you, because zvaanenge achinzwa achi experience unotozvi experience through your own heart wakamutarisa. Saka that's when I realized kuti ukatarisa mumwe munhu it's you, tiri munhu mumwe, we are one. That's one of the songs I use a lot kuti tionesane kuti you know kana mumwe munhu achineteka ndonetseka. That's where zvinonzi mazuva vanotaura nezvekuti oneness ye tiri vanhu vamwe, tiri vanhu vamwe. Ukanyatsoitarisa meaning iyoyo is very deep kuti iwe kana uchinetseka handingafari, then there's something zvandogara nichidzidzisa kuti ubuntu, spirit yo ubuntu ndezvokuti munhu uri munhu, munhu kana uri munhu mumwe wachirwadziwa unorwadziwawo, mumwe achitambudzika unotambudzikawo, mumwoyo odawo kubatsira.
Saka vanenge vachida kutera mabasa amuri kubata semunhu aimboimba ari kumusha vanokuwana ipapi?
Ini ndinenge ndiri active a little bit nezve music musocial media. Ndakambomira a little bit kunyatsoita zviya zvandaita zvokuti vaya you know, waya uchinyatsofamba.
Murapi uye ari muimbi Loveness Wesa ari parunhare kuPortland muno muAmerica naMarvelous Musanganya uye weStudio 7. Chombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Newsday rinoti chipatara cheLouis Trichard Memorial Hospital muSouth Africa chakaramba nemwana ane mwedzi gumi vachida kuti mai vake vatange vabhadhara zviuru zvinomwe zvemari yemarand 7000 rand mushure meoperation yakaitwa pamwana uyu. Amai vemwana uyu, Yvonne Moyo anobva kuChikota muZimbabwe, vanoti vakapinda muchipatara ichi nemwana wavo musi wa7 mwedzi uno akaitwa operation, chipatara chikavaudza kuti kana vasina kubhadhara mari iyi havaizoregerwa vachibuda muchipatara nemwana wavo. Newsday makare vanoona nezvemabasa eUnited Nations muZimbabwe vanoti sangano ravo rinoziva nezvemhirizhonga iri kuitika munyika iri kutaurwa nezvayo nevane chekuita nezvesarudzo kusanganisira vemapato anopikisa. MuHerald mune nyaya inoti hurumende yava kurambidza zvekare vabereki vanoda kushanyira vana vavo kuzvikoro zveboarding senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vakati kurambidza uku kuedza kumisa kupararira kwecovid-19 vachiti pari kuiswa zvirongwa zvekuti vana vechikoro vakwanise kutambira zvekudya nezvimwe zvinobva kuvabereki. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Paris Studio 7 murisei ramkumata nono kawande nankuma blessing Zulu digiti murisei digiti rufaro kwa muri namo Studio 7 ndo yedi ndo kusimbisa wana wezimbabwe ndichiti aiwa ngati ndobuda tose ngati bude tose tindofota sana pia pia shumba isina mazino ya shumba isina mazino shiripachene simuka mwana wezimbabwe zano pia ya shumba isina mazino yako fana ne shumba isina mazino ya pere kwa sano pia ya shunguru zika sano pia panoti yelo ipapo ndipo ipapo nero aywa do pache ipapo tasa jumtemu chwa shwa kisa kudo kwa umesera bandi hakuna skacha zo nise chwa nero kunze kwa nika wacho iwa wabu sanota aywa matongi rawa kuta sano pia ya kutonga nedemo yese sisa yese siri kudo kutunga mirabana ya kutunga nedemo kana chinu cha ora cha ora simu kama na wazimbabwe simu ka shuga chinyo koto ndaedaini kutenda na kwa blessing sulu kuti simbi sa kono nita udaye panga basi na mimi chokwa leja jejo singa daye pasi ina kuti rambaye makashinga mara kuitre nyasha mara kuwe zere maropa fazo kusika na rini uskapiri natenda.
Pa Studio 7, muri Studio 7 magadi. Ichokwa didambudziko remadrugs ratekeshera. Vana vangu vemazombi anozvifambira. Izvi zvinotyisa zvataurwa apo zvekuti about 57% ichokwadi. Kwaya muzvikoro mukangorigara makatarisa zvinoitwa nevana. Munzwira maticha tsitsi. Iye ndaifunga kuti mapurisa ave necommand center yemadrugs. Isangove operation inodarika. Ine toll free number yekuti munhu pari anokwanisa kuti atofona kuti ndingi pakati uri kutengesa madrugs zvinotobvira kana pane madrugs madiki iwaya mbanje chaidzo munhu unograduata kuchizoenda pane chaiwo anouraya nepfungwa ndapota ngazvive tingawana command center yemadrugs ine toll free number tichibva tatotaura iwe ndiwo anozenge wakutaurira local police station kuti endai pakati pane zvakati nekuti dzimwe dzenguva ukaripota zvinenge zvisina zvinoitwa.
Ini nyaya yangu iri pana Evelini Rove, minister weeducation. Mai ava vane moyo mukukutu. Handizivi kuti vakambotakura mbereko vakanzwa here kurwadza kwembereko mai ava. Mamwe maministries ari kuita kuti vashandi vawedzerwe mari. Enhomanesi akatutirwa. Masoja anopiwa. Ko kumaticha naiwe Evelini wakanyararirei munhukadzi. Izvi tiri kuti nyika inovakwa nevakadzi. Iwo uri kutoputsa. Vana vedu muda kuti vaite sei. Vana vedu muda kuti vadzidze kupi muno muZimbabwe. Mapedzazvo makuti tikuvhoterei. Tokuvhoterai sei vana vedu vasingadzidzemi vanhuini. Makaita sei kuinda mine moyo yakaoma kudarini. Ipai maticha mari vana vedu vadzidze. Imbopaiwo maticha mari. Vana vedu vadzidze weverini. Ipa maticha mari vana vedu vadzidze. Tinorwadziwa isu vana vedu. Imi venyu vanodzidza kunze kwenyika. Saka musiri kurwadzirwa vana vedu. Enotaka kuzviona kuti dzapolitics dzamangutoita dzekuti venyu vadzidze kunze kwenyika voya vachitsikirira vana vedu munomu vasina kudzidza.
Nhaye vedu we hurumende yeZANU-PF yakati hwee kana ine pfungwa dzakakwana. Vanhu vari kuchema mabasa ivo vari kuda kutopfungura mabasa acho. Asi munyika hamuna mabasa. Vanga kupfungura futi vakazvimirira mapaka akazvimirira. Avazive here kuti vakatopinzwawo vamwe vanhu mabasa ivavo. Saka voda zvekuvapfungura. Zvine hunhu here izvi. Izvozvi vari kungorambidza vanhu vanoita havo misangano yavo TCC yechita misangano patina papo. Vanongorambidza. Zvinorevei. ZANU-PF ngaidzidze manhu, ngaidzidze, haina chikoro. Vanhu vanochema kuti mabasa hamuna munyika. Ivo vakutopfungura mabasa acho. Zvinorevei.
Ndinasi ndafara zvangu kunge navo muStudio 7. Hai ndikari ndichineseka kuti ndingenewo muStudio 7. Ndafara zvikuru kuti nyendiwe ndingenewo muStudio 7. Ndinotenda Studio 7 yo ndinofarira zvakanyanya. Anga apa ndafara ajungakaninyire vese vashamarari vemuStudio 7 ndinovafarira vese natendani. Ndimaphosa pandiredi pafurenahe tinotiendai.
Ndinokumbirawo kubvunza gavhumendi yedu vanombozviziva here kuti kurarama kunyika dzevamwe uchinzi foreina zvinorwadza sei. Vanhu vachinzi vari kudiaspora, vari kusouth africa, vari kupi kupi, hazvisiri kureva kuti kwai kunonakidza. Kunotorwadza kutogara ikokona kutoti kurarama uri foreina zvinorwadza. Wai vasinawo tsitsi nevana vari kufira mumasango neruzhinji rwuri kutsakatika nenyika rwukungoenda kwese kwese. Vongovaone kubatana nekuchinjawo zvinhu kungoti voti garikewo munyika yedu. Tisaita sekuti dzava ava mapete ari padongo. Saka vadivo kunzwa tsitsi kuruzhinji rwevanhu rwaakudai kungotekeshera pasi rose. Inyika ipi isina munhu weZimbabwe? Aiwa, ngavatinzwirewo tsitsi vakuru vehurumende, because hei haa zvaoma izvi. Nyika dzatiri dzichibatwa sevaranda. Kumusha kwacho kusingaendeki, kugara kuno kwakusikuda. Inhamo, ngavatisunungurewo please, ngavatisunungure.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden neZuro Muvhuro vakadzokera kuPoland kubva kuUkraine kwavakange vashanya muchinyararire vakasvika muguta guru reUkraine reKiev nechitima chakatora maawa 10 kubva kuPoland kwavakange vasvikira. Rwendo rwa kunyange hazvo vebato rinopikisa reRepublican Party vachishora izvi, rwendo rwaBiden kunyika iri pakati pehondo neRussia kwakakatyamadza vanhu vazhinji uye kwakarumbidzwa nevazhinji vachiti rwendo urwu rwakaratidza Russia iyo iri kurwisana neUkraine kuti hapana nyika inotya inoitya. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo kuti tione maonero avo.
VaBiden varatidza utungamiri chaiwo ndo zvinoitiwa kana uri commander in chief uchida kuratidza kuti chii uri kusapota Ukraine nezviri kuitika. Unotopinda imomo muhondo macho woratidza kuti zvaratidza Putin kuti haasi kutyiwa nevanhu. And zvaratidza kuti Biden achine simba rekurwa mukati zvekuti haanga underestimatiwe sapresident sezve maybe zvaifungwa nemarepublican kuti sezvo achembera amunhu mukuru. Haanga asisinawo simba rekuti amiri pazvinhu zvakaita sezvizvi. Saka panapa ndofunga aratidza kuti USA iri kumira neUkraine zvakaomarara zvekuti even iye pachake anotosacrifisa kuendako chero mabhomba achirira.
Kuvanhu vekuUkraine, rwendo rwavaBiden urwu runoreva chii kwavari?
Rwendo urwu rwakakosha stereki kwavari. Runoratidza kuti USA iri kumira navo, haisi kucheuka muridzo nezviri kuitika munyika yavo. USA iri kuramba ichisapota Ukraine nema weapons kuti vakwanise kudefenda nyika yavo iri kuinvadiwa naPutin. And also zvinoratidza the whole world kuti hondo iri kurwiwa kuUkraine kuti maUkrainians kuti azvidefende paterritory yavo. Chinhu chakakosha chofanira kuti munhu wese anosupporta freedom nesovereignty mumacountries azive kuti mamwe womacountries in the world haabvumirane nezvekuitiwa naPutin.
Kana takatarisa muAmerica, zvaitwa navaBiden izvi zvingafarirwa here nevanhu vomuAmerica?
Oh yeah, for sure. I think my Americans are investor they are hard earned money to support Ukraine. Saka kana commander in chief wemauto eAmerica achienda ako zvinotoratidza kuti chinhu chiri serious and support iri nemari dzavo. It's like Biden aenda kuno inspect kuti mari dzavo dzikushandiswa mushe hadzisi kuwastiwa because Americans sometimes vanombo complain o nekusupporta kunoitiwa zvimwe nyika kana kusina chiri kubuda chavanoona kuti chi mari yavo iri kunyatsoshanda.
Mutungamiri we tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nyasi zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzesindevele.